chipanga mazano chinoshanda neUniversity of Pretoria kuSouth Africa vati Nashe Mawere vanoti kunyange hazvo dingindira regwaro reZANU PF richitaura nenyaya dzekubatana kurwisa uhori pamwe nekuita kuti nyika ibudirire vanoona uku kuri kungotaura chete nekuti mumaitiro avo vakuru vakuru vebato iri havaiti zvinhu zvinounza kubatana munyika.
Mubato reZANU PF chaimo pari zvino mune mheremhere nembonga mupopoto kusvika pakutoburitsirana nekuridzirana pfuti chaiko. Pamwe vakutosheudzira bhora musango pasavo. Ivo vamunangagwa chaivo vanotozikamwa nokuti pasine mhandu paruzhinji zvinotoratidza kuti ivo pachova neruvengo kune vamwe vane muono wakasiyana newavo. Saka munhu akadaro haasi munhu wokuti angataura nezveuniti kana kuti angada kuti nyika ibatane.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvinovimbiswa neZANU PF manasa mukanwa chete chembere kurota ichiyamwa mukaka vachiti bato iri rave nemakore anoda kusvika 40 richitungamira nyika pasina zvinounza pundutso kuvanhu zvaraita. Vanotiwo hakuna kubatana kwechokwadi kana budiriro ingaitike munyika nyaya dzakadai segukura hundi dzisina kugadziriswa.
ZANU PF kunyanya vamunangagwa vari kukoshesa nyaya yekubatana munyika vachikanganwa kuti pasati pave nekubatana pane zvinofanira kuitika zvakaita seaccountability yemaechi dzatakamboita kugara zvakaita sereconciliation nehealing. Kunyanya ivo vamunangagwa havasi kubuda pachena nenyaya yekubatikana kwavo panyaya yekukura hundi inova nyaya iri kunyanya kupatsanura vana vezimbabwe. Saka vari kumhanyira kutaura zveuniti vasati vaadresa mamwe maishu anofanira kuadreswa.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Selma Chikwana anoti zvinhu zviri kuvimbiswa neZANU PF zvinhu zvakanaka chose asi anoti anoshushikana nekusaburitswa zvakajeka kwenyaya yekusimudzirwa kwevechidiki nemadzimai achiti kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekukosha kwekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi ZANU PF haina zvinobatika zvairi kuita pakuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika. Anotiwo gwaro iri harina zvakajeka pamusoro pezveupfumi kunyanya kwakatariswa nyaya yeinformation communication technology.
Vanoongorora mupasi rese vanotaura kuti izvo the next industrial revolution is going to be a digital one. Vanotaurawo futi kuti mabasa achange aripo pane 10 years dziri kuuya pamberi apa achange ari mabasa anenge akavakwa kubva muICT. Saka inini handisi kuona zvakanyatsoadreswa mubumbiro rezvivimbiso zveZANU PF uye tikatarisa izvo nyaya dzavari kutaura nyaya dzekuti hee tichazoita beneficiation iyoyo inini maonero angu ka inyaya inogona kuitika kana pachinge paitika advancement in ICTs.
Chikwana anotiwo kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekurwisa uhori haaone bato reZANU PF richireresa panyaya iyi. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanotsigirawo nyaya yekuti gwaro reZANU PF rinobata zvinhu zvakakosha zviri pamwoyo yeveruzhinji asi vanoti nyaya huru iri pakuti bato iri richakwanisa here kuita zvariri kuvimbisa vachitiwo sezvo rave nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa pamwe zvinhu zvichashanduka.
Tarasa iyo manifesto inotaura zvinhu zvakatanzwa nevanhu asi zvichanetsa ndezvokuti vachagona here kuivadzikisa kuti tijaje izvozvo tofanira kutadza kuti 5 months dzavamunangagwa vachitonga vaita chiini. Tikatarisa kuti kune zvinhu zvakanaka zvinooneka kune zvinhu zvakawanda zvinoendisa kuti vanhu vanochinja asi mubvunzo unoramba uri pavanhu vakawanda ndokuti manifesto iyi vachaizadzikisa yose here pamakore mashanu.
Manifesto yeZANU PF yakaparurwa navamunangagwa nemusi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taura Shava.